vanhu vakawanda vari muupote repadhuku refugee camp mubotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuzimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha vapoteri ava vanoti vatsigiri vemdc uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zvuru nezvuru zvevatsigiri vemdc vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo mutauriri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabhekimpiro weza vaudza studio 7 parunhare kuti vatsigiri vebato remdc vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yezanupf
kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvetaura kunhu zvapera but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka izvozvo ndozvekutochisa vanhu
chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vasamson ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo vezanup f hakusati kwapera
vamwe vanhu vachisapota mdc vari vanotya kudzokera kuzimbabwe iti vari kutya nenyaya yekuti kuti vanoti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vasapota zanup f vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vave vasinganzwani vachikana vakanyidzokera hamwe nekuti vanganoita zaugara chinoenderera mberi vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote zanup f nekuti vanongotiwo havadi zanup
vachitaura nestudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri mubotswana mai topolitare vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo pakaboroni University College of Law and Professional Studies vamaurice manyengavana vanoti danho ratorwa nebotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations
izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yebotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei uchaite freedom iyo inenge isipo
pasi pechibvumirano che-1951 refugee convention nyika dziri muUnited Nations dzinosungirwa kusamanikidza vapoteri kudzokera kunyika dzavo kana vachiratidza kuti vanotyira upenyu hwavo pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo